chiripo ndechekuti takanyora tsamba tichiva taurira kuti kuda kunosiyawo tsamba dzedu dzenyunyuto kana kuti mapetition tichitaura nyaya yekuti hatisi kubatwa zvakanaka nevanhu vemishonga kupremier service medical aid society. Taurawo zvakare nyaya yekuti mari dzati kunzi tibhadhare dzemashortfall dzakawandisa. Saka tsamba iyi takaiendesa last week, ndobva vatedza vanhu vangu last week vakati uyai kuno ndokuenda kunotaura navo. Ndokutidaidza zvakare kupera kwesvondo musi wefriday zvikanzi tsamba yemanyoro hamuna kutipa route. Ndokundiedza zveke chitatu zvikanzi aiwa vanhu vamari kureza vamurikudaidza vakawandisa. Dai mamadeedza vanhu vari about 10 ndikati aa poinda yese iyo. Saka nanhasi takangomira tinzwa kuti zvakamira sei nekuti ndichaedza kuti ndiende kundega kana kuti ndichaedza kutumira vanhu kuti vachindiudza kuti vakakumira pasi chaipo chaipo nenyaya iyoyi nepamusana pekuti zuva racho rakusvika mhindo ndisati ndapiwa nepamusana pekuti tofanira kuprepareka hongu vanhu tanga tavaudza asaura kuchiziva kuti mapurisa amire papi chaipo chaipo nenyaya iyi.
Saka kuratidzira kwamaa muchida kuita kwanga kusinei nenyaya dzemihoro yevashandi yevarayiridzi asi kuti nechekuita nenyaya dzezvekurapwa kwevashandi.
Chiripo ndechekuti hakuna mushandi anoenda kubasa kunotambira US dollar yacho kana chii kana bond note achirwara. Saka taida kubatanidza ndosakanya mukaona tsamba yedu yatakanyora takati tiri kuenda kunoona kuchristmas tobva ivapo toenda kunosiya tsamba yedu kuministry of finance tobva ivapo toenda kunosiya tsamba yedu kuministry of labour. Tichitarisa isu kuti zvese vanhu vese kwatoenda kunosiya tsamba kune zvichemo zviriko zvatoda kuti kufinance kuti evazigadzirisawo nyaya yekuti tikwanise kuwana mari nemari nemaus dollars nepamusani pekuti hatigoni kurarama tichitambira mabond note tobva ivapo toenda kulabour tonosiya tsamba itora nyaya yekuti ngavatipowo mukana wekuti tiwane maus dollar tikwanise zvakare kuti zvichemo zvedu zvekuzvipatara zvigadziriswa kupisimasi tinosiya zvichemo zvedu zvekuti tikubhadhara mari kwamuri dai magadzirisawo kuti takwanisa kurarama vanhu vari kurwara vakawandisa vari kuda madrugs mashortfalls ari kutobhadhariswa akawandisa mateachers with disability vari kutadza kurarama vamwewo vanoda malimps vamwe vanoda mahearing aids vamwe vanoda magrazi mashortfalls acho ari kunzi vabhadhara akawandisa. Saka ndo zvichemo zvese zvatanga tinazvo kuti yanga iri whirlwind ofisi yega yega ine zvichemo zvayo. Saka izvozvo ndezvataa kuti tochitarisa kuti tochidii zvinotsamba ivi zvaisina kupindurwa.
Tiri kunzwawo kuti makaita musangano nebazi rezvevashandi mungatudza kuti wanga uri musangano weyu.
Takaenda ikoko tichinotaura zvichemo zvedu tikasvitsa nyaya iyoyi yekuti dai vazivawo kuti tioda kutambira mari neus dollar ndiyonoita tikwanise kurarama zvekuita vamwe vese. Kuzvikoro kwatinoshanda tsamba dzatobuda muzvikoro dzikuratidza kuti maticha ari kunzi vana vechikoro vanofanira kunge vachibhadhara fees nemaus dollar. Saka vana vevarayiridzi havachadzidzi here nepamusana pekuti hatitambiri us dollar. Toendesa vana vedu kunodzidza kudzi chimwe zvakare chachiri chio chekuti tarichiti minista wepublic service dai vazivawo kuti zvichemo zvatinazvo hazvigoni kuadreswa mangwana zvinofanira kuadreswa nhasi nekuti ndamo dzatinadzo tikudzwana nhasi. Marenda kudzimba kwatinogara vakuda maus dollar, chikafu kuti varikuda maus dollar, madrugs varikuda maus dollar, mashortfall ezvo zvekuti vakuda maus dollar. Saka ndo zvichemo zvataida kuti minista wazvizive nepamusana pekuti varamba takanyarira tichifira mubereko chokwadi.
Saka muchabuda nechisungo riini pamusoro pekufuora kwamuri kuronga kuita uku?
Zuva richipera nhasi na 6 o'clock tenge tazodza vamwe mamembers edu nevamwe vanhu varikuda kutijoina kuti dai vaziva kuti position yedu ndeyekuti. Nepamusana pekuti chokwadi chokwadika hatingarambi takanyarara nekuti tikaramba takanyarara even mapurisa acho atiri kusangana nawo mumarodhi maceo acho andinosangana nawo ari kutaura kuti majongwe musamira endai mberi mekai madimands nekuti kuchema kwenyu kunotibatsirawo tese.
Tinonzwawo zvakare kuti rimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vane urongwawo hwekuratidzira musi wechina nemusi wechishanu. Muchabatanawo navo here uye vari kubatanawo nemi here paurongwa hwenyu?
Chiripo ndechekuti ini handigoni kudaidza vamwe kunhimbe iyi nepamusana pekuti hazvisi zvangu. Chikuru ndechekuti ivo vakomana vechidiki veAmalgamated ava ngavasangotaure chete kuti tioda kubatana nepz ngavauyewo zvitogara pasi toonesana kuti tikafamba nerwendo tikadai 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 zvinobudirira. Varayiridzi vese kana vari genuine kuti vane maproblems avanavo ngavauya vabatane nepz meseji yedu isvike kuhurumende kuti haiwa hatisi kufara bani inobatirwa tiri kuitwa.